manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 18 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tao ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano wafamba zvakanaka zvatanga tichiita ipapo anga pari pekuti makomitis epolars vange vachiparura zvavanga vakataurirana zvatanga kusinzika nehurumende kutipe mukana wekuti mutungamiri wenyika vachitora zvinhu izvozvo zvekuendesa kuhurumende vozodzoka kwatiri vachitaura kuti chavari kufunga uye vanda kuita sei.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nevamwe vavo vari muchikwata chePolitical Actors Dialogue.
Tenderera pari zvino nenyika yose tichimobilaiza vanhu kuti vange vachizoramba neuriri proposed pari zvino riri kunzi Constitutional Amendment Bill number 2 of 2019.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kwandidzwa kwebumbiro remutenyika uko kuri kuda kuitwa nehurumende. FC Platinum neHighlanders dzokweshana mangwana mumukombe weCastle Challenge Cup. Iyi ndiyo mimwe yemiswe inaudzeru dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasangana nhasi nevamwe vavo vari muchikwata chePolitical Actors Dialogue kana kuti Poland. VaMnangagwa vaudzwa zvabva kumakomiti matanhatu anoshanda ari pasi pePoland. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriro waMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe pamire vaMnangagwa pane zvabuda mumusangano wanhasi. Asi sabata sachigaro wekomiti yezvemitemo uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly Professor Lovemore Maduku kuti tinzwe zvaitika.
Sangano wafamba zvakanaka zvatanga tichiita ipapo anga pari pekuti makomitis epolars vange vachiparura zvavanga vakataurirana zvatanga kusinzika nehurumende kutipe mukana wekuti mutungamiri wenyika vachitora zvinhu izvozvo zvekuendesa kuhurumende vozodzoka kwatiri vachitaura kuti chii chavari kufunga uye vanoda kuita sei. Saka ndozvatanga tichiita isu komiti yedu yaitarisa zveconstitutional amendment yakaisa nehurumende tapira nyaya yedu yekuti tiri kufunga kuti panguva inoi ngavabvise bhili ro rimbomira kuenderenda mberi muparamendi kuitira kuti vamwe vanhu vese vemuZimbabwe vanosanganisira uye vari kupoland vaunzewo pfungwa yezvinhu zvavanoda kuti zvichinjwe mudumbiro remutemo zvichienderana neelection ichaitwa muna 2023.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatambira sei zvinyunyuto zvamasvitsa izvi?
Ivo vataura zvakanaka kuti ndazvinzwa ndaakuendawo nazvo kuhurumende asi zvimwe zvacho vanga vachitotambira kuti zvine musoro chavasina kukwanisa kupindura ipapo changa chiri chekuti vanoti hurumende yavo ichapa anza yekuti kunyaya yekuti amendment bill reconstitution rimbomiswa kuitira kuti vanhu vese vauyewo nepfungwa dzavo. Izvozvo havana kukwanisa kupa mhinduro yakasimba vati vari kumirira kuzodzoka tichasangana navo kuti vhiki rinouya.
Kune vamwe vanoti vaMnangagwa vanotevedzera zvinodiwa nebato ravo reZANU-PF. Nekudaro zvose zvamuri kuita izvi muri kuedza kuteya nzou neriva, munoti kudii nazvo?
Asiwo maonero atiri kuita isu kudai taiteya nzou neriva asati tanga dai tingori kupolati tiri kufunga kuti zvinokwanisa kushanga. Tichaona ndokutotangisa kwataita kuti tinyatsoona kuti hurumende yavo iyi inoita zvimwe zvinhu here zviri kubva kuvanhu. Saka tirambomirira kuti ndo vachaita sei. Nyaya yatakabudisa pachena yekuti aiwa hatisi kuona kuti bumbiro remutemo ringachinjwa nemachinjiro avanoda kuriita iroro vasina kutora pfungwa dzevanhu. Vese ari kuziva nezvatakataura saka tichaona kuti vachatichii kana zvisina kuitikawo zvechiwana vanenge vaine vachitaura chokwadi kuti kupedza nguva asi izvezvizvi hatingati tapedza nguva kusvika tazoona zvinoitika
ndezvipi chaizvo zvamusiri kufara nazvo imi sekomiti yenyu panyaya yekuvandudzwa kuri kuda kuitwa bumbiro remutemo
tine zvinhu zviviri chekutanga ndechekuti totorambirana nenyaya yekungoti bumbiro remutemo ringochiitwa nekuti zviri kufungwa nezanupf kana nehurumende izvo hatiurirani nazvo tofunga kuti bumbiro remutemo rinofanira kuchinjwa kana paita kuwirirana kwevanhu vakawanda vanopfuura hurumende iripo kana vanopfuurana nepolitical party iri kutonga saka izvozvo tiri kusawira nazvo chechipiri hatisi kuwirana nezvitori kuda kuchinjwa zvacho tine pfungwa dzakasiyana parizvo pazvinhu zvazviri zvekutanga zvimwe zvamunoona ipapo ndezvekuti vanoda kuchinja nyaya yekuti makoreva vatongi vemhosva majaji ngaabve pa70 years aende pa75 years and kuti vasvike pa75 years president anenge achingoti gore negore iwoo uri fiti here uri and so zvese zvakashata izvozvo nezvekuti kana president vakanzi vafa kana varesaina pati yapuresident inongotipa president unenge avazopedzisa temu yavo hatisi kuwirana nezvinhu zvakadaro zvakatowanda izvi zvekuti tida 50-50 kuti madzimai hafu vamwe madzimai varume hafu kana muri mupalamend zvinonzi gender equality ivo havasitongoti aiwa tongopa madzimai chete ma60 out of 270 hatisi kuwirana nezvinhu zvese zvakawanda izvi
munoona here hurumende iine chido chekugadzirisa zvamuri kunyunyunda nazvo izvi
isu tiri kudawo kuti hurumende iteerere asi hatingatrasti kuti hurumende yezanup f ingatora zvese tinongoda kuti vanhu vazive kuti tiri mukati meinonzi dhemokrasi wese akwanisa kutaura zvaanofunga kana vazorambisisa vanenge varambisisa asi hatingaregedzi kutaura zvatinoona zvinoshanda nekuti zvingangoramba nekuti tinenge tangogara kumba katinongoti zii nekuti zvichangoramba haisiwo pfungwa yatinayo yekupoland pfungwa yatinayo yekupoland ndeyekuti ngatirambe richitaura rimwe zuva remazuva richazobudirira
tiri kuona kuti mupoland umu hamuna bato remdc rinotungamirwa navanelson chamisa pane zvamuri kuitawo here senhengo dzepoland kuona kuti bato iri rapinda munhauriranidzi
isusu hapana chatiri kukwanisa kuita chekuti chingasiyana nekuti tiri kutaura kuti kupoland uku kwakanaka kuti ngonotaurirana bato iroro rakabuda pachena richiti aiwa poland hapana zviripo kuwesta nguva vachiri kumboshanda nyaya yekuti sarudzo ya2018 haina kuva nemazvo zvo zvava kutaura izvozvezvo saka isusu tirikusawirana nepfungwa yekuti tomirira kuti tigadzirise dambudziko iroro re2018 nekuti tichitodaro nguva iri kufamba manje manje tinenge taaneimwe sarudzo saka tinonyatsoziva kuti ivo vemdc alliance havambotive vanotofunga kuti mapartis ari kupoland haana zviripo nekuti akawana mavhoti mashoma pfungwa idzi vari kudzibudisa pachena dzinonyorwa musocial media dzinotaurwa mupress conference hakuna munhu asingazivi kuti ndiyo pfungwa yavo yeye
sachigaro vekomiti inoona nezvemutemo mupolitical actors dialogue uye vari mutungamiri wenational constitutional assembly professor Lovemore Maduku vachitaura vari parunhare vari muHarare tichiri panyaya yekuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika sangano recrisis in zimbabwe coalition rinoti riri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandudzwa kwebhiri reconstitutional amendment bill number 2 jonga kandemiri westudio 7 abata mutauriri wecrisis in zimbabwe coalition vamarvelous kumaro kuti tinzwe zviri kuitwa nesangano ravo
tiri kutenderera pari zvino nenyika yose tichimobhilaiza vanhu kuti vange vachizoramba bill riri proposed pari zvino riri kunzi constitutional amendment bill number 2 of 2019
zvikonzero zvipi zviri kuita kuti munge muchiramba kuwandudzwa kwebhiri irori
tine zvikonzero zvakawanda zviri kuita kuti tinge tichiramba bill iri chekutanga inyaya yekuti tiri kutarisa kuti constitution iripo izvozvi yemuna 2013 yava nemakore anokwana kuita 7 iripo asi haisati yaimplimendwa zvizere saka zvaisati yaimplimendwa zvizere kudaro hatiemi paine justification iripo yekuti tiamende constitution nekuti tiri kuti ko taona sei kuti iyi iripo yakaipa iyo isati yaimplimendwa zvizere saka tiri kuti dai tambotanga taiimplimenda zvizere tisati tatanga kuisa zvidhamba ndechekutanga chechipiri tiri kuona kuti constitution iyoyi ya2013 iyi yakavhoterwa nevanhu vaiita ivo 94.49% pareferendum vakati vari kuida saka zvinoratidza kuti constitution iyi yakabva kuzvido
uye inoratidzawo zvishuviro zveruzhinji rweranhu vemuzimbabwe. Tatingawo zvakare pane chimwe chikonzero, tinoona kuti constitution iyi inoti kana purezidendi achinge atadza kupedza temu yake of office, vice president anofanirwa kuita take over mushure mekunge purezidendi vabva. Saka izvi zvinoreva kuti bato rinenge riri napurezidendi ndee rinenge rasara chete richikwanisa kuti ringe richiisa anenge achizotsiva purezidendi. Zvisinei nekuti munhu uyu ari popular here, anodiwa nevanhu here, kana kuti akasarudzwa nevanhu. Saka tinofara kuti constitution iripo iyi yende ichitaura kuti kubva 2023 purezidendi nemavice president vaizokwanisa kunge vachisarudzwa nevanhu. Asi bhiri iri riri kuda kubvisa zvese izvi zvekuti purezidendi nemavice ake anga achisarudzwa nevanhu, kureva kuti vanhu vanenge vasina kodzero dzekuti vasarudze vamiriri vavo zvikuru sei purezidendi nemavice president ake, mumwe wacho anozokwanisa kuzenge achitsiva purezidendi kana vatenge vabva pachigaro.
Saka veruzhinji vari kutambira sei kurudziro yenyu?
Veruzhinji tinoona vava kunzwisisa zvinhu zvese izvi nokuti tekenge taita dambudziko pakuti mukugadzirwa kwakaitwa bhasikiti iri vakarigadzira vakaita zvine ungwaru nokuti vakaona kuti bhasikiti iri rakanga rakazara mazai akaora. Saka vakabva vaisa pamusoro mazai akanaka ekuda kukwezva vanhu kuti vange vachidhivhaidwa vachifara.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelous Khumalo vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mapurisa emuHarare nhasi ashevedza mutevedzeri womunyori mukuru wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vamunyaradzi Masiwa. VaMasiwa vaperekedzwa kumapurisa negweta ravo vaObey Shava vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. VaMasiwa vanonzi vasvikobvunzurudzwa nezvenyaya yavakaendesa mapurisa kudare vachapomera mhosva yekuvagarisa mutirongo vasina mhosva yavakazopomerwa. VaMasiwa vakasungwa gore rapera muna Nyamavhuvhu vakagara muusungwa kwemazuva 23. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Asi mutungamiri waTUZ vaObed Masaraure vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanofunga kuti zviri kuitwa nemapurisa izvi kushungurudza nhengo dzavo chete.
Kasika vaMasiwa negweta ravo mapurisa aradza kukashamara vachibvunza kuti komawiri negweta tachida kuti ndemuyamuka tinenyaya dzataida kubvunzai. Asi pazodanwa vakuru vavo pazosvika pakutaurwa nyaya yekuti mapurisa arida kunzwisisa nyaya yekuti vaMasiwa vane lawsuit yavari kuita kuti iri kufamba sei. Zvinove zvitsva kuti kana uchiita lawsuit against the police inokudana ikoko kuti vakubvunza kuti yakamira sei. Lawsuit iri kuitwa navaMasiwa ndeyekuti vakagariswa muHarare remand prison for 23 days vachipomerwa mhosva yekuti inga vanga vari mumwe wevanhu vaiita mhirizhonga muna August musi wa 16 August mugore ra2019 asi vakazosvika pakuzoriniswa pasina kuitwa prosecution sezvo panga pasina kana umboo kana pekutangira nyaya yestate. Saka ndozvaakunzi nemapurisa ndozvati achikudanirai kuti tinzwisise. Zvinove zvidzi zvisingasiitike kuti munhu anodanwa nevanhu vavapomera mhosva kuti uchivasuwa vokudana kuti tanzwisisa nyaya yako zvisiri pamutemo kuti kutoita zviya nemunhu ane nyaya yarwisa kumatare. Saka tikutoona kuti mapurisa anga akushaya pekubata vazongonhongoredza tsono. Asi ndafara kuti vaMasiwa kwatataura navo vati nyaya iyi haisi kuzodzoka kumashure vachaenderera mberi vachisuwa mapurisa nekuvashukurudza kwavakaita.
Vane magwaro avanyoreswa here ivo vaMasiwa? Hatingati kana mastatement.
Havana magwaro havanyoreswa nenyaya kuti zvazviitwa nepolisi hazvisiwa mutemo kuinda fiya nemunhu mune mumhangari ari kuedza kutomhangarira mapurisa emuzimbabwe kuti akamushungurudza akamugarisa muchirongo kwemazuva 23 zvinove zvinhu zviri pamutemo kuti angaendawo kumatare achitsvaga kuti matare amugadzirisirawo nyaya yakawa nechaangawanewo pakukombanzeshen saka havandotendegwe saka vanga vasingakwanisi kumunyoresa chinhu vangoshamisika kuti adoya nemagweta zvekutoshungurudzawo magweta ava masiwa vanga vachishanda mufamba navo kuti mapurisa akuita hunhu hwakafumuka kudai hwekuti vanoenda kunodana munhu avamhangarira kumatare sei vachiita fiya nenhaurirano dzinenge dzichifanirwa kuitwa kumatare hapana chavakwanisa kuvanyoresa asi magweta ari kuratidza kuzvisvikana nenyaya kuratidza kuti pamwe judiciary yedu yaakutoramba ichitokompromiswa nenyaya yestate isiri kuda kutora basa rayo serious
takanzwawo kuti mahofisi enyu akambopazwa mazuva adarikaya mapurisa ari kuongorora nyaya iyi matimanzwa here kubva kumapurisa
hongu mahofisi edu akapazwa tikazivisa mapurisa nyaya iyi kwavari mbavha dzakatopinda dzakasiya zvimwe zvose dzikatora mafaira nemamwe mapepa anga ari kumahofisi kwedu tikamira kushandisa mahofisi ya kwenguva refu tikarega kushambadza nyaya iyi tataura nemapurisa kuti vatsvagurudze kuti tione kuti chii chakaitika dambudziko ratinaro nanhasi hatina chati tichawana kunzwa kwavari kuti vawana chii vaakutoita sevanoda kutodisturba kushanda kwedu vachigara vari pamahofisi vachiita setsvagurudzo yavanoita asi vasina malidza vari kuwana saka tangozotiwo kubva muzana 16 kutanga mupemvuro hatishandi hedu mapurisa kuti atibatsire takungoshandira tongosiya sechikamu chakapfuura chakati hazishaidwa solution
avo vanga vari mutungamiri waatus vaobei vaobed masaraure vachitaura vari parunhare vari kuwedza najonga kandemiri westudio 7 yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutauriri wasachigaro weafrican union vamusa faki mahamad varamba mashoko ari kupomera mhosva sachigaro wavo yekuita zveuori gwaro raburitswa nevamwe vashandi veafrican union riri kupomera mukuru wavo nyaya dzekuita uori panyaya dzekupinzwa mabasa kuri kuitwa vanhu musangano iri kenya yawana nhasi munhu ane coronavirus bazi rezveutano mukenya razivisa nhasi kuti pane chizvarwa chekukenya icho chabva kuamerica ndokupfuura nemulondon chawanikwa chiine coronavirus asi munhu uyu anonzi haasi panjodzi yeurwere apo chirwere checoronavhairasi chiri kuramba chichitekesera pasi rose mdc inoti veruzhinji munyika vari kushushikana zvikuru nekusabuda pachena kwainoti kuri kuitwa nehurumende pamusoro pegadziriro yayo pakurwisa chirwere ichi taurai shava anoti panyaya inotevera
vachipa maonero avo mugwaro riri padandemutande rebato remdc inotungamirwa nanelson chamisa munyori wezveutano mubato iri dr henry madzorera vanoti kutekeshera kwechirwere checoronavhairas pasi rose kuri kuitika panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano munyika dr madzorera avo vakambove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vanoti hurumende ine nhoroondo yekusabuda pachena pose panoitika matambudziko makuru munyika vanotiwo kunyange hazvo madhokotera navana mukoti vave kudzidziswa zvizere pamusoro pechirwere ichi izvi zvakanonoka kuitwa uye vane chikonzero chekutyira kuti hurumende haisi kubata nyaya iyi zvakanaka
tinofunga kuti hurumende inofanira kubuda pachena ichitidzidzisa zvese kuti tava papi taane makesesi mangani nokuti pakaramba pachiita runyerekupe mumanewspaper nemune zvimwe social media ekuti pane mamwe makesesi auya munyika asingazivikanwe hurumende isingabudi pachena ichitiudzawo kuti tigadzirire zvakashata zvinoita kunge vane chimwe chokuita neutachiona iwowo isu tichiziva kuti kwete zvinhu zvangoitika zviri pasi rose vanofanira kudzidzisa isu vagari vemuzimbabwe vanofanira kutipa maguidelines okuti toshanda sei neutachiona uhwu wakamirira kuya muZimbabwe. Nekutozva kuti uchauya inguva chete.
Dr. Mazure Rao za Studio 7 kuti nekuda kwekuve pedyo nemugano weZimbabwe neSouth Africa kuta revulawayo rinogona kuwirwa nedambudziko recoronavirus sezvo chirwere ichi chavewo muSouth Africa.
Ruwayo iri pedyo zvikuru neSouth Africa. Vari panjodzi nekuti tozauri South Africa kwane makeses. Asi zvakare kudzivirira inyaya yekuti gara takavhura maziso tiise vasevenzi vakakwana kuboda yedu yokubai bridge. Tichiwedzera pana mama boda ese atakaisa vasevenzi vedu.
Nyanzvi mune zvekurapa uye vakambovewo mutevedzeri wegurukota rezveutano vaEdwin Nguti vati hazvishamisi kuti pane kushushikana pamusoro pechirwere checoronavirus sezvo chiri chirwere chitsva change chisati chazivikanwa nezvacho pasi rose. Vati matanho ari kutorwa nehurumende ari mugwara uye hurumende haingatadze kutaura chokwadi pamusoro pechirwere ichi.
Matanho ari kutorwa nehurumende yeZimbabwe matanho akanaka. Vari kufurudzira nzira dzokudzivirira dzandataura idzi. Uyewo pane kuongororwa kuri kuita vanhu vese vari kupinda munyika kumabhodha kumaairport. Handifungi kuti hurumende ingava nechikonzero chokuvanza kana kuviga kana kupa vanhu tsananguro kana information isina kukwana maererano nezvairi kuita pamwera nechirwere ichi.
Vachitaura nevatapire nhau muvulawayo nezuro gurukota rezveutano vaobhadhaya mwoyo vakati vanoshushikana zvikuru nekuti kune vamwe vanhu vari kuita sezvinonzi vanoshuvira kuti munyika muve necoronavirus vachitaura zvisiri izvo. Vakati veruzhinji havafanirwe kuvhunduka nekuti hurumende iri kuita zvose zvakafanira mukudzivirira chirwere ichi kuti chisapinde munyika. Munyori webazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vakatsinhira mashoko aya vachiti veruzhinji havafanirwe kutarisa kuhurumende chete asi kuti ibasa remunhu wese kuchengetedza utsanana senzira yekudzivirira chirwere ichi. Kusvika pari zvino Zimbabwe haisati yave nemunhu ati abatwa necoronavirus iyo yauraya vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana manomwe pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Let's talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Chatino kupakurirai musi wechipiri china nechishanu nasi tangatiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Mutovana nava hove vari kumberengwa. Kumberengwa kuri nani? Ini zvangu ndingada kutaura pamusoro pecoronavirus. Daiwo hurumende yatopema mari yakatowanda chaizvo kunyika dzakapfuma kuti vagare vane mari inoita kuti vagadzirire nyaya yecoronavirus tingapera. Kumberengwa kuri nani zvako, tinongodonha tichimukawo. Ini ndingakunyepirai iko zvino muzvipatara kune kumakirinika handisati ndambosangana nazvo zvino zvekuti vanhu vari ku wanje chenjedzo ichirwere chaandisati ndambosangana nazvo. Zvinongozoona mumadati mutande imomo.
Sadai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii?
Ndaiti vatoenda kudzinyepinuro vachiparidzira nezvenyaya yecoronavirus. Zvingaitwa nakuedza kudzivirira chirwere ichi. Zvingaitwa kana chinge chapinda mupanhu.
Naboti ndiripa DC. Tinoda rubatsiro chedu kuti hurumende yedu haina kuenda kunoti zvi South Africa yaatakwa necoronavirus apa vanhu vachizarinda kundohodha kuSouth Africa. Zvarinda kundohodha kuSouth Africa chirwere cha iyo topinda munomu saka hamenoti pamabhodha paangagadzirawo seti pamabhodha pane zvinhu kunokuwa DC kwamutare hapangatamuritanze panyaya yecoronavirus pagadziriro yachona iyi.
Nautaurana kanzira nyapokopi kwaisiruti. Tambudziko rataita kunoku nderekuti isisu awareness hatisi kukwanisa kuti tinge tichiita. Inhau yekuti mapurisa anonge achitibhukai saka unokwanisa kutaura sei manje nemaresident. Pese pese unobhuka pamwe unobvumirwa pamwe haubvumirwi. Saka zvinhu zvacho izvozvo zvichatoita kuti tambudziko iroro kana razotibata manje. Awareness inenge iri shoma. Vanoita nezveutano vanofamba mumari anhu wayawaya vachiita sei sei vakaedzerwawo tika vanhu vamaNGO anokwanisa kutiwo vanhu vatreno voenda mumaraini vachiitawo madhoo to dhoo aya vachidzidzisa vanhu tobva ipapo tozotiwo isusu patinoitawo mafeedback meeting paipa bcause ndo patinenge tichitinyatsotenderwa ipapo wadhi rinenge rakakura kuti uinterapti nevanhu wese vari muwadhi but ivo vakabatawo nekoko isizo patina zvetwa ma feedback meetings vaya tichibatsirana nawo kuti ayo mukaona munhu adai so ndai naye kuchipatara.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Zvikwata zveFC Platinum neHighlanders zviri kupinda munhandare mangwana mumakundano enhabvu emwaka uno. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Zvekwata izvi zviri kusangana mumutambo weCastle Challenge Cup panguva iyo. Zvikwata zvemuHarare zvisina nhandare dzekutambira mwaka uno. Uyezve pasingazivikanwe kuti mitambo yegore rino ichatanga rini. Asi veDelta Beverages vaburitsa mari yekuti mutambo weCastle Challenge Cup uenderere mberi, vachatora mukombe uyu vachiwana mari inoita iyo zviuru mazana mana zvemadhora emuZimbabwe. Vacharohwa vachipiwa mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora. Maziso ese mumutambo wePlatinum neHighlanders achange ari pamurairidzi weFC Platinum Hendrik Piet de Jong, uyo akasiya bhosvo achienda kumapure Platinum Boys gore rapera. De Jong ndiye akabatsira Highlanders kutora mukombe wechibuku Super Cup kuti ipinde mumutambo uyu. Izvo munyori wezvemutambo wenhabvu Tedious Manyepo ari De Jong anogona kusiya chikwata chebhosvo chisina mufaro.
Na tichitarisa kuti coach aibvokocha Highlanders Hendrikus De Jong ava kukocha FC Platinum, nokuti akanga akwanisa kusinzira chikwata cheHighlanders chikatokwanisa kurova FC Platinum pacup yechibuku. Ava kuFC Platinum zvekuti anogona kunge achinyatsonzwisisa kana kuziva zvinhu zvese zvinokwanisa kunge zvichiitwa kuHighlanders.
Mutambo uyu wauya zvekare panguva iyo zvikwata zvichangobva mubishi rekutenga vatambi vata, nekuti iyi ndiyo nguva yekugona kunenge kudada nebhosvo kuratidza zvakapakata mwaka uno. FC Platinum yakatenga vatambi vakawandisa kusanganisira Ralph Kaonde kubva kutraingo, uyo akapedza ari pachinhano chechipiri pamukombe we 2019 Castle Soccer Star of the Year. Bhosvo haina kutenga vatambi vakanyanya, asi mumitambo yekuedzana masimba yavanga vachitamba zviri kuratidza kuti mukokeli Dube, Michael Katsairo na Prince Dube vajairana. Zvakamira zvakadai, mutsigiri weBhosvo Muzvare Muchaneta Shayani wako vanoti mukombe ndewavo.
Haisati tambotenga players akawanda, totogutsikana naye nevari ipapo, tototemba nawo ende yakatosimba timu iyoyi, tikona tichitora mukombe.
Asi Manyepo anoti semaonero ake FC Platinum iri kutora mukombe sezvo yanga iri pamwe chete kutamba muCup Champions League apo Bhosvo yaive iri pazororo.
Mutambo uyu tinoona kuti uchange wakatiumi, asi tinofunga kuti FC Platinum ichakwanisa kubudirira.
Kuvateveri vezvikwata zviviri izvi, vazhinji vavo vamirira kuona kunoenda tsvimbo nedohwe mangwana apo Highlanders neFC Platinum dzichakweshana muBaba Fields Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa dambudziko rechirwere checoronavirus icho chavhiringa pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yadi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vasangana nhasi nevamwe vavo muchikwata chePolitical Actors Dialogue. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika kuri kuda kuitwa nehurumende. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare Manheru. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 13 Mbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngisilindawo lapho ungafikela khona umuntu obulawa yimkhuhlane lo wile uthiwa yiCorona. Kodwa ngokubona kwethu uyavikeleka andibazimisele andi yonke into efunakalayo ikhona. Sesize sifisa ukuthi ngabe zonke izibhedlela even ezileminye imkhuhlane ezinje.
Abo mkhankaso owe present danger hashtag coronavirus Zimbabwe campaign bathi uhulumende kethule umthetho wokuba manzonzo omumo wezempila kahle elizweni o national state of emergency.
Uqinisile upresident esesiku achivile ngokukhuluma nje kuphela. Uyazi ukuthi lize lethu bekuhlala kuliwa ngezepolitiki, kuliwe kuze kulimale kufa abantu. Khonokho nje ukuthi siyakwazi ukuhlala phansi singamacemba ahlukeneyo, sihlale phansi sixoxe, iachievement on its own.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana labakhokheli bamabandla amancane akumanyano wePollard Estate House. Kuwoza Friday kuliviki silejaha elisakhulayo elipheka libuye njalo licule umdumo wakulezinsuku owehouse music umncedisi moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abo mkhankaso wokulwisana lokusabalala kwegciwane le-coronavirus owe present danger hashtag coronavirus Zimbabwe campaign bakhuthaza uhulumende ukuba ethule umthetho wokuma manzonzo komumo wezempilakahle elizweni we-national state of emergency phansi kwemizamo yokuvimba ukuthelelanwa kwegciwane le-coronavirus eseliyingozi emazweni amaningi omhlaba. Mavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Abomkhankaso we-present danger hashtag coronavirus Zimbabwe campaign baveze lokhu emhlanganweni lethathela izindaba owenzelwe e-media center lapho abaveze ukukhathazeka kwabo ngokuphatheka kwahulumende kumalungiselelo okuvimba ingozi engehlela ilizwe yaleli gciwane le-coronavirus. Omunye wamalunga la unkosazana Esther Wongayizimuzi ulandisa kabanzi ngale nkuthazo yabo kuhulumende.
Other countries, including the China, they've now stopped planes leaving out the country. So similarly,
abakwamanye amazwe okubalisa eChina kabasavumeli indizamchina ukuphuma lokungena emazweni abo. Ngokufanayo kasimelanga njengelizwe sibe lokho siyekethisa kulolu daba. Kunje sike saba lesehlakalo salowana muntu okubikwa wabaleka isibhedlela seWilkins waziphumela nje. Wayevela ngaphi lo muntu? Wayevela kwele Thailand. Kungani sibavumela laba bantu bengena kuleli? Sekumele uhulumende athathe amanyathelo alukhuni ukuthi anelise ukulondoloza impila kahle ezizwalane zakhe. Iqiniso yokuba kasilakho okwaneleyo kokuzenqabela kulolu dubo.
To put a lid on it, and it was just one constituency, what's more now of corona?
Kodwa uhulumende weZimbabwe uthi useyenze konke okusemandleni akhe ukulungiselela ukusabalala kwaleli gciwane ngendlela yokusibanga esiphezulu. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uDr. Obadiah Moyo ulandisa ngamalungiselelo abo besebenzisana labezinye ingatsha zikahulumende ezigoqela olubona ngendaba zasekhaya ukulondoloza imingcele. Abekomidi ekhangela udaba lwezempilakahle edalela ePhalamende basanda kwethekelela esilindweni sendizamchina ese Robert Gabriel Mugabe International Airport lasesibhedlela seWilkins Infectious Hospital eHarare uyazibonela isimo samalungiselelo okwenqabela ukusabalala kwecoronavirus elaziwa njalo ngokuthi COVID-19. Umgcini sihlalo wale komidi uDr. Ruth Labode ugcizelele ukuba ngempela uzilungiselele ngokwaneleyo uhulumende ukulondoloza uzulu nxa lingasabalala leli gciwane eZimbabwe.
Sebelungisile indawo lapho kungafikela khona umuntu obulawa yimkhuhlane lo wile uthiwa yiCorona. Kodwa ngokubona kwethu uyavikeleka andibazimisele andi yonke into efunakalayo ikhona sesize sifisa ukuthi ngabe zonke izibedlela even ezileminye imikhuhlane ezinje
eZimbabwe libikwa lidinga izigidi ezedlula ezinhlanu zamadola emelika 5.2 million ukuze lenelise ukulungiselela ngokugcweleyo ukuvimba ukusabalala kwegciwane le-COVID-19 kunje abe Global Fund sebethembise ukupha eZimbabwe izigidi ezingamachumi amabili lanhlanu zamadola emelika 25 million yokusebenzisa kulolu hlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis. Lokhu sikudaba lunye ababili abacatshangelwa ukuthi bebengaba legcikwane le-coronavirus kobulawayo babikwa betholakale bemsulwa. Ababili laba bathiwa babulawa ngumvimbano nje kuphela. Kodwa kwamakhelwane eSouth Africa inani labatholakele belegcikwane leli lokhu liqansa selize layafika kumachumi amabili lane i-24. Kuzwekazi le-Afrika sokulamazwe alichumi lasitshiyagalombili 18 aselabantu abatholakale belegcikwane leli. Kulamazwe athi Kenya, Ethiopia, Sudan leGuinea asanda kuba labatholakale belegcikwane leli. Kwele Canada, unkosikazi wenhloko kahulumende unkosikazi Sophie Trudeau utholakale elegcikwane leli. Okubangele ukuba umkakhe umnumzana Justin Trudeau azivalele lapho angasoze athintane khona labantu. Kuthi ngapha kwele Melika izikolo sezivaliwe njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane leli. Kwele Italy osekule nani eliphezulu kulele China ekuthelelaneni leli gcikwane kulabantu abedlula phose amakhulu amabili 189. Abatholakale belegcikwane leli kusukela izolo kuphela. KweleNgilandi imidlalo enguqu yesigaba se-Premier League isidluliselwe phambili kumhla ka-4 wenyanga ezayo ngenxa yegcikwane leli. Okudanisa abanye eZimbabwe ukuthi akulalwazi olupheleleyo ngokuqhamuka kwegcikwane leli. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi othi ulwazi alukho ngaleli gcikwane.
Well, okokuqala abantu nje indaba lithe ifika abantu bengathi hayi bayayizwa kodwa nje abakulandaba layo kakhulu. Kodwa ngokunanzelela indlela esibikwa ngayo sekulandela ama-statistics njalo sinazelela abantu abangabantu abathanda lo mdlalo lo wenguqu. Babukela lapha kuma omabona kude ukuthi kula magame asekhanselwa amanye asedlalwa ku-empty stadium. Abantu bekhaza ukuthi hayi babona indaba lasendaba elula and abanye sebeze bekhuluma lapha ongeza lapha ku-social media bantu bethi hayi kungangcono labantu uhulumende afake umthetho wokuthi engxenye abantu bekuwavoti ukuthi kube labantu abangena abavela kwezindawo lathi abeZimbabwe besibaleke ukuba siphuma siya kwezindawo. Ngimkhumbule yonke leyo buya abanye sebeze kwa United States sheya ukuthi kabi threats leyo izasiphatha njani nje izaletha abantu abavela emazweni lawo yabo China o Italy obani bani abantu abantu ngathi hayi kade sebesethukathile babo ngiyomkhuhlaka zomkhuhlane wokudlala.
Manje zikhona yini indawo ezingabapha ulwazi lokubana bayenze njani kakhulu nxa umuntu kumbe ezithola ekhwehlela okungajayelekanga lokunye okunjalo ecabangela ukuthi kungaba kuligcikwane leli. Zikhona yini indawo ezilolwazi lonono?
Owakathesi ngibona ungathi kulapha esingathi thina uhulumende wethu ehluleka khona ngoba akula sibili muntu asibabona abantu abahamba lapha kuma communities abahamba kuZulu bebafundisa ngoba indlela sofa engathi kuba lawo le team ephumayo ihambe ebantwini ihambe ihlanganisa abantu ingene emabadleni emathethi lapha itshela abantu ukuthi abantu bangenzani kube bananzeli noma umkhuhlane usuyalenze kodwa-ke siyakunanzeli khona okwase kubuye yebo kambe siyezwa abaminisa nxa bezicocela nje esikhathi senye uzwa ukuthi hhayi kule ndabeni kodwa sibili i-community kathezi hhayi akula muntu ongakutseli ukuthi into ebambekayo ngalo mkhuhlane kuyinje ukuthi kumbe nxa usicabangela wenzeni akukacaci so-ke engxenye singathi uhulumende kulapho kule gebu khona wakhathezi.
Lo-ke umnumzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le koBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave
la ku short wave 6175 la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umahluli omkhulu elizweni uChief Justice Luke Malaba usesole ukungagqitshwa kokwakhiwa komthethwandaba kamantshi oyeGwanda Provincial Magistrate Court oseleminyaka engamachumi phose amabili usakhiwa. UMalaba ubeseGwanda lamhlanje ukuzozibonela ngokwakhe ukuqhubeka kwalomsebenzi. UAlbert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
UMalaba bekhatshwe ngumphathi ntambo ezomthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lowentuthuko yezabelo umnumzana July Moyo bezobona okwenzakalayo kulomthethwandaba oqala ukwakhiwa ngomnyaka ka-2004 kodwa kuze kube lalamuhla awukapheli. Ekhuluma ngemva komhlangano obungavunyelwa intatheli zindaba, uMalaba uveze ukudana okukhulu ezithi sekumele kuthathwe inyathelo elizadala ukuthi lesi sakhiwo siphele. UMalaba uthuke wavakatshela kulesi sakhiwo kabili nyakenye ngemva kokuba inkampani ye-Mutual Construction eyiyo ekhathiweyo ukuyenza lo msebenzi iphiwe imali yokwakha kodwa uyamangala ukuthi akulo sekuthe kuyenziwa.
This then became a cause of grave concern to the Judicial Service Commission, particularly in view of the magnitude of the building and also in view of its significance as a means of providing access to justice to the people. Therefore, it is important that a decision be made as to the way forward.
Lokho kwasikhathaza kakhulu thina ababona ngomthetho. Ikakhulu nxa sikhangele lesi sakhiwo esingaka njalo lokuthi siqakatheke kangakanani ekwethulweni komthetho. Kungakho kuqakathekile ukuthi sithathe inyathelo sisiya phambili.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, uthi ziningi inhlelo urhulumente engakazigqibi kulesi sabelo.
Ukuthi silama-projects amileyo anjengeGwanda Polytech, iJoshua Mqabuko elweqasi owakhiwa i-old site ngo-83 namuhla i-new site lokho kungumile ama-crane akwenziwa lutho. Ikhothi yena leyana sizifuna ukuqaliswa kutsha akwenziwa lutho. Ibridge likamtshabezi kalenziwa lutho. Singabala ama-project e-government wonke ayeGwanda amileyo maningi kakhulu.
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla wayengumeya wedolobho leGwanda uthi bekungadingakali ukuthi uMalaba liqula lakhe basuke khonale esigodlweni bezobona isakhiwo esingakapheli.
Okuswelakalayo ngabantu abazokwakha, sifuna ukubona abantu bebuya bezokwakha hathi bezobuka nje engathi ngama-tourists. Indaba ye-tourism kuhulumente kayipheli, ngakwenziwe izinto kungabe kukhulunywa ngazo. Abantu bezobuka nje engathi ngabantu ababukela impophoma zasepholosi kumbe amanxiwa waseZimbabwe. Kanibona ukuthi kuza kwabo kuyanceda ngani? Kuyanceda ngokudla imadlana naleyo khona. Leyo mali ngabe kude ngizamende London isakhiwo saphela. Sikhathele ngabantu abakhuluma ngomlomo bengenzi lutho.
Umnumzana Stanley Madamombe, umqondisi we-Mutual Construction layo obesemhlanganweni waseGwanda namhlanje, akathandanga ukukhuluma le ntatheli zindaba esithi isivumelwano asibhalelana lorhulumente asimvumeli. UMalaba ugcine esithi bazahlala phansi loyakhayo baphume lesinqumo kusasa ukuze umsebenzi uqhubeke. Uziyambilayo uveze ukukhathazeka esithi kuyamangalisa ukwenzakala eGwanda ngoba kwabanye amadolobha afana leChinoyi umsebenzi ofanayo uyaqhubeka kuhle. Lo mthethwandaba ukhangelelwe ukunceda kakhulu ekuthonisweni kwamacala ngokuphangisa lapho uthe waphela. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, Albert Ncube.
Elingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lapho esixoxa khona ngomkhuhlane we-coronavirus. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangelo esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abebutho lakwele Melika babikwa behlasele endaweni egcina izikhali kwele Iraq lamhlanje madabukakusa, bephindisela ukuhlaselwa okuze okuke kwenziwa inkamba zomanyano webutho elikhokhelwa yiMelika ngabeqembu labahlamuki abasekwele Iran. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uhlangane labakhokheli bamabandla amancane akumanyano wePollard Estate House, lapho athe khona inkulumo phakathi kwakhe lenkokheli yamabandla la sezilethe inguquko enenge elizweni. Umnangagwa uthe yinto ejabulisayo njalo eqakathekileyo ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla ezombusazwe, kudingwe indlela zokulungisisa umnotho welizwe lokunye okuhluphayo. Inkokheli yamabandla amancane engena emhlangano lo igoqela umholi we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe labanye. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa yena wala ukungena kunkulumo leze esithi ngamadlwane. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga lebandla likaChamisa umnumzana Edwin Dlovu yena othi uMnangagwa kumele akhulumisane loChamisa ngoba nxa ezimisele ukulungisisa udaba lweZimbabwe.
Akula kuvumelana laye ukuthi athi kunengi asebekwenzile beyinhlanganiso yePollard. Umgabe esaphila wake wasihleka nje senza ihlaya ngathi amabandla aphikisayo esithi yena ungahlanganisa u0+0 ekugcineni impendulo yabe lokho engu0. Amazwi akhe yena la aphendula-ke umntana wakhe uMnangagwa nguye amtshela umbuso ukuthi-ke inhlanganiso yabo yePollard amabandla abahlangana labo kuhlanganisela lona lezanu phefe likaMnangagwa yi0+0 kuzaphuma u0 njenge-ansa i-economy angeke bayenelise ukuthi bayivuselele nje ngabantu abadlalayo-ke angeke bayikwanise i-economy. Yikho sithi hhayi ngu0+0 kakutshintshi lutho, akula kuningi asebekwenzile. Ikanti okuningi asebekwenzile yikudiliza ngoba ama-resources amalutshwane eZimbabwe nala bayasebenzisa-ke bendawonye betshona bexoxa-ke befida-ke inhlanzi emapulazini, akula nto ibambekayo esingathi Pollard siyenze.
Kuyini uMnangagwa amele akwenze ukuze kube le nkulumo eziletha utshintsho eZimbabwe?
UMnangagwa okumele akwenze yikuthi-ke abize umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC Alliance-ke umongameli uChamisa, bahlale phansi bakhulumisane bavumelane ukuthi yebo kambe ndoda waqilibezela kodwa i-economy angekwenelisi ukuthi iqilibezele. Bavumelane-ke ukuthi kukhulunyiswane ngoba into enkulu esilimazayo elizweni yindaba yelegitimacy ukuthi khona laba bantu akumelanga babe khona phana, labo bayamangala ukuthi bafike njani. Osekumele kwenzakale kabize uChamisa bahlale phansi, nxa esesaba ukukhuluma la eyedwa kabize-ke uThabo Mbeki umngane wabo kuZanu PF babuye bazolukhuluma udaba lokuthi kulungisiswe indaba-ke yokukhokhela ilizwe esingathi yi-governance. Bangakulungisisa khona lokho ezinye izinto eziningi zizalandela, njalo baningi abantu abale expertise eziningi-ke kwi-economy abanjengabotendayibithi abazancedisa ukuthi umnotho welizwe uvuke njani.
Lalo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ilunga le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. UNtungameli uphinde waxoxa njalo lesikhulumeli somanyano wePollard umnumzana Khalipani Phugeni yena othi uMnangagwa uqinisile ukuthi kuningi asebekufezile kunkulumo zabo.
Kuningi ngempela uqinisile uPresident esesiku-achivile ngokukhuluma nje kuphela. Uyazi ukuthi ilizwe lethu bekuhlala kuliwa ngezepolitiki, kuliwe kuze kulimale kufa abantu, Konoko nje ukuthi siyakwazi ukuhlala phansi singamaqembu ahlukeneyo sihlale phansi sixoxe achievement on its own. Kodwa ungabheka last week noma last week but one umongameli weBotswana ukhulumile ngayo iPollard wathi into yokuqala ngempela emhlabeni njalo into ejabulisa kakhulu. Khonoko kuchaza ukuthi sesibonise umhlaba wonke ukuthi ngemva kokhetho siyakwazi ukuhlala phansi sixoxisane. IZimbabwe ke uyakwazi ukuthi ibe isolated for a long time, especially with international community. Kuningi ke sikwenzayo uzokwazi ukuthi ngikhuluma nawe nje bekumele ukuthi ngabe mhla ka-20 siyehla lapho eWashington sizoxoxisana nabo congressmen ngama-sanctions afakwe eZimbabwe, kodwa ngenxa ye-coronavirus sidefeyiwe for later date leyo trip.
Kodwa abantu abaningi bathi lidlala amadlwane lezanu akulalutho elilwenzayo.
Vele kanti bangathini msakazi, ngoba phela bona iprogram yabo uhlelo labo ukuthi abantu bezobaphumelela bahlupheke kakhulu, maze behlupheke kakhulu bese kwenzeka ukuthi maybe babavotele. Hayi, thina asikho lokho esikusebenzayo, thina sisebenza ukuthuthukisa ilizwe lakithi. Abantu bakithi bayahlupheka kakhulu emfowethu. Ungaye United Nations othola bekhuluma ngePollard, uye African Union othola bekhuluma ngePollard, uye SADC othola bekhuluma ngePollard, uye la South Africa next door ilizwe ngempela elithuthuke kakhulu esifisa ukufana nalo, lalo bakhuluma ngePollard. So laba bathi Pollard akulalutho ngamadlwane nje, hayi angazi ukuthi uzokholwa bani msakazi nalaba abalalela emakhaya. Kodwa engikuchoyo ukuthi siyasebenza, siyasebenza akudlalwa. Umsebenzi wethu nje very soon lizobona, abanye bamisuqala ukubonakala umsebenzi wethu. Ibudget le ngikhuluma ngayo ka-2020 isanitary way ifakiwe khona lapho, isikhona. I-free education yinto esetshenzwayo ku-budget, kukhona konke lokho.
Hello, okay, ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli somanyano wePollard obexoxa icingweni lo ntungamile inkomo Studio 7 ekwaBulawayo. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqwele Highlanders uMark Harrison uthi bazimisele ukuphakamisa inkezo yeCastle Challenge Cup kusasa lapho abadivana lentshantshu zesigaba sePremier Soccer League iqembu leFC Platinum. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Harrison uthi iqembu leHighlanders likwenze konke okusemandleni nalo ukulungiselela imidlalo yalonyaka, njalo bawulindele ngamehlo abomvu wakusasa, wona athi bakhangelele ukudlala kuhle banqobe.
Sibe lamalungiselelo amahle kakhulu, silungiselela imidlalo yalonyaka, njalo abadlali bethu labo batshengise ukuba bayamukele kuhle lokhu ebesikwenza. Lo mdlalo wangomgqibelo ngumdlalo omkhulu kithi kanye lakuqembu le-FC Platinum.
Umdlalo we-Castle Challenge Cup udlalwa phakathi kweqembu eliphakamise isicoco seligi kanye leqembu eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup. Njalo nyakenye iqembu le-FC Platinum yilo eliphakamise isicoco seligi, kuthi eleBhoso yilo eliphakamise inkezo yeChibuku. Kusenjalo abadlali beqembu leHighlanders abawalisa ukapteni weqembu njalo nginozinti u-Ariel Sibanda, imvimbi uPeter Muduwa kanye lomgadli uPrince Dube. Gaba sayikuba yingxenye yeqembu elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-African Nations Championship iChan ngamafitshane, ngemva kokuba iqembu leBhoso lingabakhululanga ngoba lifuna bedlale kumdlalo weCastle Challenge Cup. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Football Association uXolisani Gwesela utshele intatheli zindaba ukuba abaqeqeshi beqembu lama-Warriors bathe laba badlali abasekho enhlelweni zabo.
We are notified by the technical team that the 300 players.
Sithole umbiko ovela kubaqeqeshi beqembu lesizwe besithi abadlali beqembu leHighlanders kababuyanga ukuzololonga labanye, njalo ngaleso sizathu abasoze baye besabakhangela. Iqembu leHighlanders lona belisitshelile ukuba abadlali balo liyabasebenzisa kumdlalo weCastle Challenge Cup, kodwa abaqeqeshi bona bathathe isinqumo esokuba bahle bayekele ukuba yingxenye yeqembu lesizwe.
Ukwesela obekhu.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silejaha elisakhulayo lipheka libuye njalo licule umdumo walezinsuku owe house music, umncedisi moyo odume ngelokuthi ngu-DJ Cooperman. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Banda we-Studio 7.
DJ Cooperman sekhathazile ngontuthu zethunqa ngomculo wakhe wamapiano wona ke iwomculo othandwa ngontanga. Nondo udabuka kwamahlaba ithwale enhlabuso.
Ngikhulele edolobheni lakobulawayo ke ngafunda esikolo seMilton High engenze khona i-high school yami. Ngasuka eMilton High ngaye ePoli ke ngenza i-machine shop, mechanical engineering, fit and tena. I-primary ngifunde e-Robert Redgold. Ngabuya ngahlangahlanganiswa ngifunde lasensukamini ke ngale njube.
Ngalathi lakhe elitsha elishisayo umncedisi kungani kanti bembiza Cooperman?
Ngikhule ngithanda amamini Cooper kakhulu, bengilokuzilungilungisa njengomuntu le ololwazi le engineering. I-upper military leli ke singalo ke sihamba ngalo ke lithi uvukile uMalambani ke lapha ke iningi labantu asebelizwile hayi bakhala kakhulu bafisa ukuthi ngabe ngisihlala sinzi nje mihla le mihla iminyaka le minyaka bakethi. Njoba thina silalela imusic yethu kakhulu, imusic ethandwa ngabatsha, ethandwa ngabantu esithanda ukugida kakhulu, bekungamakwaito.
Indaba yakhe yokuthanda umculo wayiqala esemncane uCooperman. Ukhule elalela imisakazo esizwa imiculo etshiyeneyo.
Mina bengithanda ukwenza ukukompoza ingoma zami ke ngirewind amakhasethi, ngirekhoda laphana njengoba kade ngitshilo ngaphambili ukuthi angilalela ama-hits, ngirekhoda ke ngirewind, ngirekhode, ngi-edite laphana ukuthi lami ukuthi ngile ngoma entsha. La bengikompoza ama-ringing tones ama-phone to create ama-melodies abantu ukuthi nxa umuntu efuna i-ringing tone ethi ngifuna i-ringing tone, ngicela ingoma kamajayivana ngiyibuyele ngithi ngifunde ama-notes, ngiyenze into ezinjalo. Yikho ke kwangakhala ngagcina ngisidaka kahle umuntu akaqhubekele phambili ke ngento zomculo.
Ekuphekeni umculo wakhe lo ohlakazayo uCooperman usebenze labanye abaculi.
Kuma projects lawa ke ngisebenzele o Pop Skinner, ngisebenzele o Khwabarathi, bonke labo engibaqamba ngamajaha nje abakhona apho edolobheni lakobulawayo, dabuka khona apho eZimbabwe. Ngisebenzele lo umfundisi uMasofa wakwaShabalala ke kutrack ekhona eManyonyoba ke lapha ke sikhuza abantu ukuthi bakithi sikhathele, sikhathele bakithi. Bale nxa uthi yaphuma le bakhona abolova, yikho sithi uvukile uMalambani.
Luhlelo lakho mlaleli uwoza Friday isikhathi sedlule ngumangoye bakwethu, phosela ilizwi lokugcina kubalaleli Cooperman.
Thina sisaqhubeka sakha umculo omnandi, sisakhela bona ngoba bona ibaba siphakamisayo kakhulu. Ithenga yami ungayithola ke khona pana ke ku-YouTube, SoundCloud, iTunes, Cooperman. Ngikhona ke ku-Facebook at Cooperman DJ, ku-Twitter ke bengithola lapho. Sithi uvukile uMalambani.
Sithi hey wena Malambani wenzani? Hhayi ayisimitsho njalo uDJ Cooperman ke lo ebesigodiselayo kuhlelo Hoza. Hoza Friday libe nempelasonto elithukela. Igama lami ezo Jesus Band.
DJ Cooperman esidubela uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.